Ininzi ni Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei no misoroe na uzeruza nasi chitatu chikunguru 4, 2018. Mutungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vanoti vave kukwidza gakava ravai naro ne commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kusadak ne Africa Union machiti sarudzo hadzisi kuzoitwa muswa 30 chikunguru kana nuna dzavai nadzo pamafambisirwo esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Mutauriri wemauto munyika anoti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika uye anenge aona mauto achiita izvi anofanirwa kuzivisa mapurisa pamwe nemuzinda wemauto kuitira kuti mauto aya asungwe. Asi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko aya anofanirwa kunge achitaurwa nevakuru vakuru muchiuto. Mapurisa anonzi ari kuda kubvunzurudza vaimbova gurukota rezvematunhu vasevhia Kasuku were pamwe nemudzimaiwe vaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamusoro penyaya dzisiri kusaburiswa pachena kuti ndedzei kunyangwe hazvo vamwe vanoti vane ruzivo vachiti dzine chekuita nebhambu rakaputika kuwhite city stadium mubulawayo nemusi wa23/10. Nyaya yekurwisa uori yotsviriridza kumusangano weAfrican Union panguva iyo vakawanda vari kuchema neuori huri kuitwa nedzihurumende dzemuAfrica. Nyanzvi dzose hachinangwa cherwendo rwemauto emuZimbabwe kuUganda uko mauto aya asangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni. Muchirongwa cheLivestock na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yesarudzo pamwe nekunetsana kuri kuita ZEC nemapato anopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.